That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechishanu kukadzi 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanodarika zviuru zvitatu vakabayiwa nhomba yekudzivirira denda iri nyika yose nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti dambudziko remvura raigarosangana nebuta reBulawayo rapera sezvo buta iri rave kuzowana mvura inorikwanira nguva dzose. Vaibhowe gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo avari muusungwa votarisirwa kunzwa kana chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa nedare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zvitatu nezana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 3,135 vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 nyika yose apo chirongwa chekubaya nyika yose chakapinda muzuva rechina. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi nyika yose kubva pakaparurwa chirongwa ichi pazviuru gumi nechimwe nevanhu vanomwe kana kuti 11,007. Vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vanonzi vachiri vashoma vakawanda vavo vachinzi vanoti vanoda kutanga vanzwisisa pamusoro payo. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova mukuru wechipatara chichitungwisa Hospital Dr. Enoch Maida vanoti zvekuti vanhu vashoma ndo vabayiwa nhomba yeCOVID-19 pane vari kutarisirwa hazvishamisi nekuti nyika dzose dzakaparura chirongwa ichi kusanganisira America dzakasangana nematambudziko akadaro. Asi vanoti mumavhiki anotevera vanotarisira kuti vanhu vakawanda vanenge vobayiwa nhomba. Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Maida ndokutanga nekuvabvunza kuti hazvishamisi here kuti vamwe vasiri kutora nhomba ndivana chiremba nevakoti vanofanira kuziva kukosha kwayo.
Zvagara kana chinhu chose chichitanga chinotitorei nguva kuti chisvike pane zvinenge zvichitarisirwa. Saka muchaona kuti saipapa nhomba iyi kana kuti vaccine iripo iyo yeSinopharm kwakauya 200,000 doses.
Saka pane nhomba yakabva kuChina iyi panotarisirwa kuti pabayiwe vanhu vangani?
200,000 doses idzodzidzi dzinodividewa into 2 pakuti munhu anenge aifanira kuti akaona dosi yokutanga kana kwapera mazuva 21 kana kuti 3 weeks agowana dosi yepiri. Saka pa 200,000 doses pari kutarisirwa kuti pabayiwe vanhu 100,000. Saka nyangwe muchitarisa muchaona kuti kana vaccine iyo yauya sekuya kwayakaita inofana kuti isvitswe kune vaya vanofana kuti vabayiwe vaccine yacho, distribution yacho kungava kumaguta makuru, kuzvipatara, vatingati vanobayiwa vatingati mafrontline health workers vanosanganisira vanoshanda mune zveutano, uyewo vanoshanda mumasecurity sector akaita semapurisa, semasoja, maprison officers navamwe nyangwe namavapepeti venhau. Majournalists vanotazwa vaya vanowanza kunge vachisangana navanhu kakawanda, ndo vatingati vatonzi mafrontline health workers kuitira kuti vakwanise kudziviririka. Saka muchaona kuti izvozvo zvinotora nguva, zvizvinhu nyore zvinongoti chatouya chitouyai, nokuti zvofanira kuti zvisvitswe kuzvipatara, zvinofanira kusvitswa kunzvimbo dzinofanira kubayiwa vanhu. Vanhu vanofanira kukurudzirwa, vanhu vanofanira kuwana dzidziso yekukurudzirwa kunobayiwa nokuti hazvimanikidzwi munhu. Ndokunga hurumende yakataura kudarikidza nebazi rezveutano kuti hazvisi zvinomanikidzwa kuti kana asina kubayiwa hazowani zvakati.
Saka dzidziso inenge yakanangana nekuudza vanhu kuti kudii chaizvo, Dr. Maida?
Vanotongodzidziswa kuti kubaiwa nhomba iyoyi zvinobatsira kuti zvidzivirire kuti usazobatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndo zvinenge zvichitarisirwa kuti kana munhu abaiwa anenge awana kudzivirirwa pachipa utachiona hweCOVID-19 hosaka panoda dzidziso nokuda kwekuti zvakawanda zvinobuda mumasocial media nemamedia akasiyana-siyana zvinoita sezvinorwisana nokuti vanhu vange vachitora kana kupiwa vaccine iyoyi ingava Sinopharm kana nedzimwe vaccine. Muchaona kuti kuna vamwe vanenge vachitaura kuti haina hainyatsi kudzivirira sezvinotarisirwa, haina kunyatsa kutestiwa zvakanaka.
Ko kumakere ikoko tiri kunzwa kuti kune rimwewo dambudziko zvakare.
Vamwe vanoudziwawo kuti muchitenderi muzvitenderi zvavo kuti ukaitora unenge watopiwa gwapa re666 rekwaSatan. Saka vamwe vanobva vafunga kuti kana zvakadero ini handingatori vaccine iyoyi. Saka vanhu vanenge vaine pfungwa dzakawanda asi vachingokurudzirwa zvakare kudarikidza nezveveutano kuti aiwa kana ukabayiwa nhomba iyoyi kana vaccine iyoyi zvinokubatsira kudzivirira utachiona hwakawanda hweCOVID kana kuti coronavirus. Saka dzidziso iyoyi inodiwa nyangwe pane zveveutano chaizvo pane zveveutano ivava nokuti vazhinji vanenge vaine pfungwa dzakasiyana-siyana. Saka zvinhu zvinotarisirwa izvozvo uye ndo zvinoita kuti nyangwe pachishuvira kuti vanhu vane uwandu hunenge hwakatarisirwa vabayiwe nhomba kana vaccine iyoyi panguva yakatarwa asi zvisazokwanisika kuti zvisvike kana kuti zvive zvinokurumidza nenzira inotarisirwa.
Asi mungati dambudziko iri rekuti vamwe vari kushaya chivimbo nenhomba iyi riri kuwanika muZimbabwe chete here?
Hazvisi zvinobata Zimbabwe chete, nyangwe nekune dzimwe nyika kunana Europe kunana America kunana Asia ikoko China Russia zvinotobatawo kuti vamwe vanenge vakati toda kubaya vanhu 1 million mumwedzi wokutanga asi votadza kusvika panenge pakatarwa. Asi hurudziro nedzidziso inongoramba ichipiwa.
Nyanzvi munyadzo zveutano uye vaimbove mukuru wechipatara chichitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisawo zvakare nezuro kuti vanhu vaviri vakafa uye vamwe makumi matatu nevana kana kuti 34 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 pavanhu zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 2965 vakavhenekwa nezuro wakare. Vanhu zana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 153 vakanga vari muchipatara mukupera kwezuva musi wechitatu. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 nyika yose hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 35994 kuchitiwo vanhu vafa kubva patanga chirwere ichi nyika yose vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi mashanu nevasere kana kuti 1458. Wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa nezuro kuti dambudziko remvura raigarosangana neguta reUlawayo dzinenge dzangovenda ngariro sezvo guta iri rave kuzowana mvura inorikwanira nguva dzose. VaMunangagwa vakataura mashoko aya mushure mekukumikidza kwavakaita chirongwa chekuwanisa guta reUlawayo mvura kubva kuEpping Forest kunyamandlovu pamwe nekuparura chimwezve chirongwa chemvura cheGwai Shangani. Tabata Munyora anoona nezvemvura musangano runomirira vagari vomuUlawayo reUlawayo Progressive Residents Association vaJoseph Ngomazana avanoti kunyange hazvo vasina kukokwawo kuzviitiko zvanezuro izvi vanotarisira kuti rwendo runo zvirongwa izvi zvave kuzobereka michero sezvo nyaya yemvura muUlawayo yave nemakore ichingotaurwa nezvayo asi pasina chinobuda.
Kunoko kwagara tichipromisiwa kuti vakauya kuchandaya vakauya kuchandaya sina zivi corridor uno kuti kuchandaya pakagara mari dzichiuya dzichibva kugadzira mvura yekunyama izvovo inofanira kuuya kunoko kuchandaya demu ikwabuda mari inopa kuti gadzire tokwatokora makore akatinani vachingotaura nenyaya inokopanana hamene rwadzo runo kuti zvichagona kuita here nekukurumidza because tanzwa nenyaya yemvura kubulawa
asi kune vaendawo ikoko vari kutaurawo here kuti aiwa chirongwa ichi chakatoparurwa mabhohoro aakutoseenza pane
semusangano weprogressivis takamboenda ndofunga 3 months ago tichinoona kuti zvokufamba sei kuchigadziwa patakaenda isusi pakapari neprogress avo ende takatapromisiwa nezino taiinofanira kunza mvura kuti hai kuchinopera mwedzi ndofunga kanyari oktobha chitikupera oktobha mvura inenge yatouya kubulawa asi kuvhaisa haakutikura nhasi isusi hamene mvura yacho kadai hatioona zvinoitika but vaenda ikoko hatichiuzwa vatori venhau vari kuti hai kukutarisira kuti hai zvingangofamba tichingaziva tinomba tinangogara tichingoziva kuti kana kasiwaninaidzidza kuti vanhu vazvemacampaign campaign kunotoyaka kunzwa zvinhu zvakadaro asi tiri kutarisira kuti parwendo runo zvokutaura nevenhau hai tikutarisira kuti maybe zvichabuda tikutaura vavaise
havanga vari munyori anoona nezvemvura musangano runomirira vagari vemubulawayo rebulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Ngomazana vari parunare kubulawayo kwakare neStudio 7. Vaimbove kurukotaro zvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo vari kutarisira nhasi kunzwa kana chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba chichitambirwa nedare muchire mekunge mutongi wedare ramagistrate vastanford mambanje vakakundikana kupa mutongo wavo nezuro vachombo vakasungwa nechipiri vachipomerwa mhosva yekupa nzvimbo dzekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo muHarare nekwazvimba uye varara zvakare kujeri rechikurubhi remand prison uko vakachengetedzwa kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwe hurukuro yatakaita nezuro manheru negweta ravo profesa Lovemore Maduku
nyaya yavachombo taifanira kunge tichizwa kuti mutongi achati chipa nyaya pechikumbiro chekuti nyaya dzavo idzi vazotongwa vachingobva kumba iye atinoti bail saka tanga tichienda kuti tinonzwa mutongo wake kuti ari kuti chii but magistrate vazotaura kuti vanga vasati vapedza kunyora judgment yavo vanga vasati vapedza kunyora mutongo wavo saka vaisakwanisa kuti vataure kuti zvakamira sei saka vangozotaurira kuti tichadzoka muna 11 dzemangwanani ndopatichaita kuenda kucourt saka ndo mamirira azvaita nhasi
imi semagweta avachombo matambira sei tsananguro yemutongi
isu semagweta avachombo tinotambira zvataurwa namagistrate kuti anga asati apedza tinozviziva semagweta kuti hazvisi nyore kuti mutongi wemhosva akurumidze kuziva kuti ndoita sei kana paita nguva yakareba vanhu vachitaura mukoti isu takataurawo zvakawanda ava vestate vairamba kuti vachombo vasabuda pabail vakataurawo zvakawanda pane zvimwe zvinoda kuverengwa saka pavanga vakatisa magistrate vaizenge vachipa mutongo ndofunga vanga vasina kunge vazoona kuti zvingangovatorera nguva yakareba
kweivo vachombo vari kuti panyaya kana pamhosva dzavari kupomerwa
ivo vachombo vari kliye panyaya yavo iyi vari kuti havana kana mhosva uyewo kuti vakatitsanangurira zvese zvanga zvichiitika macharges avari kupiwa nyaya dzavari kupomerwa izvi hadzina kana musoro zvinhu zvisingambove zvakaitika zvinotaurwa ipapapo zvinongonyorwa nevanhu vanoda kungotsvaga zvokungoti vaonekwe kunge vari kurwisana nenyaya yeuori for example panyaya dzatiri kusangana nadzo izvezvizvi vari kunzi vakatura mastenza egovernment ecommunity 125 pasina panototaurwa kunzi ari kupi mastenda acho ndepapi because stendi inzvimbo kainyikaka unokwanisa kutoti apa patakatsika apa ndo pakatorwa nachombo the up havambotokwanisa kuita kungotaura chete vachinyora bepa rekuti une zvakare zvakafanana nori kune munhu unzi iwo une dzimba 20 usingatauri kuti dziri kwamutare here kana dziri kwamutare dziri pakona yakati nepakati kana kuti dziri muHarare dziri pakona yakati neyakati
Kune vamwe vari kuti vanoona sekunge nyaya yekusungwa kwaChombo ine chekuita nezvematongerwo enyika. Imi semagwetawo munoti
panyaya yekuti kune vamwe vanhu vari kuti nyaya yavachombo ndeyezvematongerwo enyika haisiri nyaya yezvemhosva. Zviri pachena kuti nyaya yezvematongerwo enyika. Kubva pakutanga nyaya yachombo yanga iri zvematongerwo enyika. Vanhu vanofanira kukasakangana kuti Chombo akasungwa nemasoja musi wa 15 November 2017 paitika kuu. Akaenda kumazuva pasina munhu andomboziva kuti ari ku. Takazoenda kunomumirira isusu agara 9 days ari kumasoja. Masoja vozomuendesa kumapurisa. Kubva ipapo vozochitanga kuchitsvaga tsvaga zvinyaya. Saka nyaya yachombo yakatotangira pakutanga kuti pakaitwa kuu ya 2017.
Havanga vari gweta riri kumirira vaimbo vegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo. Professor Love Mo Maduku, vari parunare muHarare ne Studio 7. Tombotarisa misoro yenhau. Bepa naore Daily News rine musoro wenhau unoti sangano reWorld Food Program rakapiwa mari inoita mamirioni manomwe emadhora yekubatsira nayo mhuri dzinogara mumadhorobha mukuwana unyanzvi unozodzibatsira munguva yekuoma kwezveupfumi nemamiriro ekunze. Nepfenyuro yenehanda redio ine musoro wenhau unoti kambani yendege yakazvimirira yekusouth Africa yecom air inoti ndege dzayo dzichatanga zvakare nzendo dzeJohannesburg neHarare mukupera kwemwedzi unouya pasi peBritish Airways. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzishe 10 emudunhu reCentral Equatoria muSouth Sudan ari kuda kuti hurumende itore matanho ekumisa kurudziro yekutorwa kweminda zviri kunze kwemutemo uye vari kuti vanogona kushandisa chisimba kana vakuru vakuru vakasapindira. Sangano ravana chiremba reDoctors Without Borders rinoti riri kushushikana mukurapa varwere muHaiti vanenge vachida rubatsiro rwepamusoro zvichitevera kurwisana kwezvikwata pedyo nechikwatara charo chinorapa rutsva muDrillad, musha uri muPort au Prince, izvo zvamanikidza sangano iri kuendesa varwere kune dzimwe nzvimbo. Yere nguva yenyu vateereri kuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zimbabwe na mgoma jonga pandumiri wana mgoma blessing zulu anitumulisa nyesiwa kuma na west disabled kuti batra basa kuru nara kutawara waka tete nyaya ya na uya na mnangagwa na mnangagwa jwaru gita pati edisi mtc alliance avisu kutifaza vizi ya dumbu iti kana 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 kasi ya nafe jwaru gita jwa sato kupanisha wa nukuda kuzanzi kaya kune corona kune corona mpati wanawarita marali za upo na kuku kasi ya nafe jwaru gita pati edisi EMTC atizvidi atizvidi nakamwe kana ndinozva kunonzwa ino mubenzi parasini peri panapa.
Magadini vashamarari veStudio 7 ndine mubvunzo waano watoda kumbokubvunza wekuti handida kumbonzwa muchishambadza nezvekuru wasodela kupanhau dzenyu nemakuru ranga akaita sikita rasodela nekubatawo kwaita mashandiro achowo munyikawo kusvika pakusikanwa kuti kune munhu anonziswa chalafu handida kumbonzwa muchishambadza nezvekushaya kwake handisi kuti hamusati mazviziva here kana kuti chitaitarisira kuti panhau dzenyu sezvo muri matotiimuti panhau dzinotapira saitarisirawo tichanzwawo mashoko akadero achikudopaizei but hatitange tazvinzwa bose bataiudzwa nevamwe taito tainhema tichazvinzwa paStudio 7 asi hatinange tatambira mashoko akadaro.
PaStudio 7 makadimo seikoko handikwanisi kukudomai umwe neumwe nezita asi ikwaziso yangu kwamuri mose tichichengetedzwai kubva kuchirwere cho chatekeshera pasi rose. Ndingokutendai nekuramba muchingoti panews dzechokwadi maringe nenyika yeZimbabwe. Ndirikudawo kuti kudai mukasvitsawo meseji yangu iyi kumukuru wemasoja wemapurisa wemasiaiwo maererano ne abdation yakaitwa vanhu veMDC Alliance vari kuchinoi vachironga nezve kuvigwa kweumwe kansela angashaika. Ndikuda kuti vamatanga mudha wemasiya iwowo weami amheno ndiani. Ndoda kuti zvemuri kuita izvi hazvitibvise pakuvhotera vachamisa. Muri kuramba muchingotyora kodzero dzedu muchifunga muchiti pamwe tichati aiwa zvakwana hatichavadi vachamisa. Nevertheless muri kuwaste time yenyu kunyange dei vachamisa vakasakambena. Tinotongoziva kuti aiwa tiri kuziya pekunesa X kupedza nguva zvenyu zvemuri kuita muchimbunyikidza muchiita sei kupedza nguva ndatend.
Makadii vashamari vestudio 7? Tisiri nani chose. Tongoti nenhamo dzevanhu vecovid idzi vari kudai kupera kufa necovid. Mbvunzo wangu iyi ndewokuti handizivi kuti zvimwe zvirwere kubva kumashure kwose kuzvauraya vanhu zvakaindepi. Zvirwere izvozvo zvakaindepi? Vanhu havachafi nezvirwere izvozvo sei? Munhu wese akungorwara akafa kunongonzi icovid. Munhu wese afa akarwara anzi icovid. Kureva kuti zvimwe zvirwere zvose zvakaminyiwa necovid ndo yava kungotonga pasi pano ngezuva. Ndo chirwere chava kungouraya. Munhu wese akungonzi covid angofa anzi covid kuitira kuti vanhu muvhunduke. Asi yambiro yangu ndeyekuti tapera. Mavhaksini amuri kufarira aya muchiti hanzi mavhaksini aya, ini hangu mwoyo wangu hauna kusununguka pamavhaksini aya. Wai ivo varungu vachida kufarira kudonata mavhaksini kuAfrica, imimi maAfricans if especially mapresident, wai vatungamiri vedu vachingogamuchira zvinhu zvose zvose zvinobva kunze kwenyika especially mavhaksini iwawa. Ko vari kupora sei pasina kubayiwa mushonga? Vari kupora sei?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Garoga vanhu vemuAmerica vanocherechedza mwedzi uno wakukadzi semwedzi wekurangarira nhoroondo yevanhu vatema vari munyika iyi kana kuti Black History Month. Izvi vanozviita kuburikidza nekuungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekuridza mimhanzi yenyika dzakasiyana-siyana. Asi nekuda kwedenda recovid-19 iro rakabata nyika yose yeAmerica nepasi rose, gore rino mwedzi uyu uri kucherechedzwa neimwe nzira isiri yekuungana sezvagara zvichiitwa makore ose adarika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masia vanove mudzidzisi uye vachiridza mimhanzi avanoti makore ose adarika vaibatana nevamwe vachiridza mimhanzi yekumusha kucherechedza mwedzi weBlack History Month. Asi vanoti gore rino vachange vachiridza vari kumba kwavo sevamwe vose vachizongoonekwa pamadande mutande nekuda kwedenda recovid-19 iri.
Nyaya yeBlack History Month inyaya yatagara tichicherechedza kubva makore anobva kunana 2016-17-18 ndandichiridza mwedzi waFebruary wega wega kumaunivhesiti nekumaArts Council tichipemberera Black History Month. Asi gore rino nenyaya yeCovid hazvisi kuita kuti vanhu vaungane. Saka pane zvakarongwa zvavanotiwo mavirtual events zvichaitwa tichishandisa dande mutande paindanet. Kune inonzi Ronald Reagan Winter National Events icha itwa ininiwo ndiri mumwe wevaridzi vakasarudzwa kuti ndizoridza asi ndinotoridza ndiri kumba kwangu zvichizobudiswa pamhepo vanhu vachikwanisa kuona nevamwewo varidzi vanobva kunyika dzakasiyana siyana saka zvinhu zvichaitwa hazvo vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe asi padandemutande vanhu vanenge vachiona mhemberero ichiitika munyika yeamerica
chii chakakosha pakucherechedzwa kweblack history month zvekuti mungasvika pakucherechedza zuva iri muri kudzimba
chakakosha pakucherechedzwa kweblack history month ndechekuti vanhu vanenge vachipemberera kungova dzinza revanhu vatema vakabva kuafrica nevakugara muno muamerica kupemberera dzinza iroro nekupemberera unyanzvi hwavo uyezve kupemberera nezvavari kutoita izvozvi vari muno muamerica saka zvakakosha zvikuru kudzidzisawo vamwe vanhu vemamwe marudzi kuti vazive kuti vanhu vechitema vari kuita mabasa makuru vari kuita zvinhu zvinoita kuti america isimuke saka ndozvinei zvichipembererwa pamwedzi weblack history month
iyo black history month yakatanga kucherechedzwa riini vamasiya
black history month yakatanga kucherechedzwa nevadzidzi vepayunivhesiti yekent state university mugore ra1970 ndo pavakaungana vakati ade taitawo kuti isu tizikanwewo sevanhu vatema saka ndo pakatanga kupembererwa the first event chaiyo yeblack history month kunyange mutungamiri weamerica vainzi vagerald ford vakazvopindiranawo nazvo kusvika zvatozonziaiwa iyi ngaive zoro rinozikanwa mwedzi wega wega wafebruary kuve nekupemberera black history month
zvizvarwa zvezimbabwe zviri kupindawo here mukucherechedzwa kwemwedzi iwoyi unocherechedza nhoroondo yevatema weblack history month
zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuzama zvikuru kucherechedza black history month kune vane chikwata chinonzi cheziva kwawakabva ndiri mugrupu ravo ndiri kuona vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana nevana vechidiki vachizama kuvadzidzisa kuti ndiani akagadzira chakati ndiani munhu mutema akaitawo zvimwe zvinoshamisira muno muamerica saka ndiri kuona zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuidza kudzidzisa vana vechidiki uye nekudzidzisana kunyange vanhu vakuru vamwe vanga vasina uruzivo nazvo saka zvinhu zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe
avanga vari chizvarwa chezimbabwe chinoita zvemimhanzi uye vari mudzidzisi vajona masiya vari parunare kuwest virginia muno muamerica nestudio 7 tarisa zvanga zviri munhau dzanhasi bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda recovid-19 vanodarika zviuru zvitatu vakabayiwa nhumba yekudzivirira denda iri nyika yose nezuro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti dambudziko remvura raigorasangana neguta reulawayo rapera sezvo guta iri rave kuzowana mvura inorikwanira nguva dzose vaibo vegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaignatius chombo avo vari muusungwa votarisira kunzwa kana chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa nedare nhasi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivainesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau
kana mchida utitumira samba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Munu kwa nso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ndiri mu Washington DC, ndini chunga kandemiri, ndichiti, moskera zwa kana kavatere.